Dano iroro atiri shori nekuti kunzwisa kwedu idano raitwa richikoshesa utano hwevanhu vakawanda vanhu vacho vachauya vachibvunzurudzwa vanobvunzurudza vacho ende ndofunga munoziva futi kuti bumbiro redu remutemo rinoti zvinhu izvozvo zvinoitwa pajekerere saka vanhu veruzhinji vano vachida kuuya vachizvionera vachizvinzwira zvinenge zvichiitika saka nechirwere chiriko ichi chedzihwa mupengo hazvigoneki kuti vanhu vakawanda vaite uye zvinoisa vanhu vakawanda panjodzi saka maonero edu tinoona sekuti danho rakonzerwa nezviri kuitika munyika ndo zviripo chatinongokurudzira ndechekuti kana nyaya dzecovid-19 dzangotisunungukei zvoitwa pajekerere vanhu vese vachiona
hazvisi zvinhu zvinogona here kunge zvichiitwa padandemutande inganzi virtual tichiona kuti mazuva ano zvinhu zvakawanda zvaakungokwanisa kuitwa pamadandemutande
zvaigona kuitika chandisingazivi ndechekuti vane urongwa hwakaita sei hwokuti zvigone kuitika pasina matambudziko izvozvo ndo zvakatonaka because hazvimisi kufamba kwebasa dambudziko iroro rekuti zvinhu zviitwe padandemutande inyaya yatakatosumudzirawo tichiendesa kujudicial service commission kuti iko zvino mukatarisa matare edzimhosva akavhara mazhinji kuri kungoitwa nyaya dzechibatiso dzebheyu nenyaya dzinenge dzichida kunzwikwa nechimpi chimpi dzimwe dzese hapana chiri kuitika chazvinoreva ndechekuti mutemo wamira justice inenge yamira asi dziripo nzira dzinoita kuti zvinhu zvakadai izvi zvikwanise kuitika pasina kana dambudziko so judicial service commission chatinongoikurudzira ndechekuti paurongwa hwairi kuita next time vashandise nzira idzodzo dzekushandisa padandemutande kunana south africa vari kungozviita nyaya dzinototongwa padandemutande isu tichitozoona tiri kuno majaji vakagara mumwe nemwari kwake pasina dambudziko saka chatinongokurudzira ndechekuti vafambirane nenguva ndo zviri kudikwa nenguva yacho
iko kuendeswa mberi kweurongwa ihwohwu kune zvakungakanganiswa here tichitarisa nyaya dzematare
tagara titori nedambudziko rekuti vatongi vematare edzimhosva dzepamusoro vashoma tichitarisa nyaya dzinoendeswa kumatare panodikwa kuti uwandu hwavo huwedzerwe saka danho rangava titoona judicial service commission irori rekubvunzurudza vanhu kuti vatore vamwe vanhu vapfumbamwe sekunzwisisa kwandinoita kuti vapinde mudare repamusoro idanho ranga rakanaka but tinoreva kuti kungononoka kugadzirisa dambudziko riripo rekushomeka kwevatongi